pfungwa yokutanga kushanda nokuita mitemo yokugadzirira possible new wave yeCOVID-19 ichikonzerwa kuda neyo Omicron variant yadai kuuya mazuva ano. Ipfungwa yanga yakanaka zvikuru, ipfungwa yatinopembedza, asi tokumbira kuti hurumende iratidze commitment yakawedzerwa pakutarisa utano hwevana veZimbabwe nepakuzvipira kwayo kuti tive neutano hwakanaka muno muZimbabwe. Timinimize kurwara nokushaika kuvana veZimbabwe. Ndiri kuona pakanzi izvo vanhu vachauya vachiitwa PCR testing vachizvibhadharira, quarantine vachazvibhadharira. Aiwazve, komitere yatobhadhara basa raenderei, nemasurplus atogara takadeclare kubudget, basa rao nderechii? Anofanira kushanda panguva ino. Vana veZimbabwe zvizvarwa zvomuno zvinofanira kutestiwa mahara, zvichienda muquarantine mahara. Vanoenda kuisolation vanenge vatesta positive vachinogara ikoko mahara, ndokutunzi mwana weZimbabwe. Ipapo vafoira.
Asi hurumende yativo vanhu vakabaiwa nhomba ndipo voga vanofanirwa kubvumidzwa kupinda mumanightclub nemumabhawa. Hakusi kuedza kurwisana nekupararira kwechirwere ichi here uku, Dr. Madzorera?
Nyaya yokuti izvo manightclub nemabhawa achatora vanhu vakabaiwa nhomba chete, no, ndiyo super spreader hombe iyoyo. Uma akaspread COVID kudarika vanhu vakakoriwa nehwawandiani, ipapo ngavagadzirise. Ndochinhu chavanofanira kutanga kuvhara mabhawa nemanightclub. Haafaniri kutombowanikwa achivhura. And supervision yacho, enforcement yemutemo, inofanira kunge iri yemhando yepamusorosoro, nokuti ndokokuparira vanhu vedu. Kana munhu akurwara COVID achazviziva kuti akambonwa hwahwa rimwe zuva, anototarisira iyo vehurumende kuti vamuchengetedze utano hwake. Panyaya yokuti kwanzi nhamba yevanhu vanoenda kumagatherings vanofanira kutevedzera WHO protocols. Toda kukumbira hurumende yedu ichimira kutaura nezvema WHO protocols. Tiri sovereign country. Ma WHO protocols anouya as a recommendation kugovernment. Government ndiyo inofanira kuita domesticate maprotocols ainoda ichirasa zvaisingadi. WHO haitongi nyika ino. Saka ngavarege kuti WHO protocols, votarisira kuti iwe neni tende unotsvaka kuti WHO protocol yacho yakamboti vanhu vangani. Aiwa, WHO haitemeri vanhu nhamba yekuti toda kubvumira kuZimbabwe kuti kuende vanhu 30 kana 100 kufuneral. Aiwa, hurumende must be very clear yotora maideas ainopiwa neWorld Health Organization ichiisa yega mutemo yayo, yomira kuramba ichingotikotera WHO mazuva ese. Vanganova ndakamboenda kuweb page yeWHO. Ndozve zvimwe zvandofungidzira kuti vangada vaimprova. Vasiya nyaya yematreatment facilities nemaisolation facilities vanhu vari positive. Tikasagadzirira treatment facilities, Omicron ikauya ine simba sezvakaita Delta, vanhu vacharasikirwa noupenyu pasina chikonzero. Treatment yeCOVID inofanira kuve free. This is a public health emergency. Mazimaraibhadhurwa nevanhu kuti varapiwe COVID anga akawandisa, hatichazvidi. Community surveillance negene sequencing havana kutaura nezvayo. Vanofanira kuve neurongwa hwokutudza kuti vachaita sei. Tizive kuti neOmicron here kana kuti hatina, toziva kuti tofambira mberi tichidii.
Nai Dr. Madzorera, pane imwe nzira here iri nani yokuchengetedza utano hwenyika?
Iyo mitemo yaiswa nehurumende yakanaka, inoda kungotsvenenzverwa sokutaura kwataita. Ndofara kuti hurumende haina kutora danho rokuvhara maborders edu completely kune dzimwe nyika dzakatipoteredza. Izvozvo hazvina zvazvaibetsera. Vana Europe vachazviona kuti hazvina zvazvinobetsera, vachadzoka zvakare paground kana vazonzwisisa. Chandoda kunyanya kusimbisisa kuti hurumende istrengthene inyaya yematreatment facilities nemaisolation facilities. Inyaya yecommunity surveillance yekuti vai vachiona kuti chirwere chiri kumbofamba chakadini. Uyezve nyaya yekubayiwa kwenhomba, hurumende ngaiite maserious pakubayiwa kwenhomba. Ndovega vane information ine chekuita neefficacy, kureva kuti mushonga watiri kubaya uyu uri kushanda zvakadini kudzivirira vanhu urwere nekufa. Topinda panyaya yesafety yemushonga yacho, ndovega vane data rokuti mushonga uri safe zvakadii. Ngavagara vachitipa information iyoyo. Ndiyo ichakurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa nhomba, kwete kungoti vanhu ngavabayiwe kana kumanikidza vanhu. Aiwa, ipewa nechikonzero chekumhanyira kuti vanobayiwa nhomba yacho.